pane nyaya dzekudo dzezvipiwa zvenyika ZANU-PF haipei ichipatsanura vana vaitiri vana vanyamuri desert nomuzimbabwe hapana asiri mwana wanyamuri pakudya hapana kuti mwana womutorwa kana kuti mwana wani tinodya tese mugate rezanu-PF saka pane nyaya yatiri kuenderai kuti vanhu ZANU-PF kuseenzesa ruzivo rwezanu-PF rwemakore ekuronga vanhu kuti tione kuti hurumende yaona kuti munhu wese acha haisiyo ZANU-PF inenge ichipa chikafu kwete ndakutaurai kuti vanopa chikafu igavhumende vanhu vanoseenzera maextension officers vanobva kuministry of agriculture vehealth nevesocial welfare hurumende yakasiyana nezanu-PF isi kwedu kungopikita vezanu-PF kuti hapana aita nzara here sepati inoda vanhu vemuzimbabwe nando kwatakabva.